manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 23 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kuparamende itsva yakavakwa neChina kuMount Abden. Dare ronyima zvakare vajobs kala mukana wekubvisa mari yechibatiso tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eFIFA World Cup ari kutambirwa kuQatar ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo kutanga kwekupedzesera kwedare reparamende yepfumbamwe kana kuti ninth session vachiti mapato ose achapinda musarudzo dzegore rinouya anofanira kusiyana nenyaya dzemhirizhonga Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Mumashoko avo kunyika vachivhura chikamu chekupedzisira cheparamende yechipfumbamwe kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden vamunangagwa vati mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo
Violent confrontations
Mirizhonga haina kumbogara iri tsika yedu sevanhu vemuZimbabwe
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti paramende ipase nechimbi-chimbi bhiri rekuvandudza sarudzo re-electoral amendment bill sezvo nyika yatarisana nesarudzo vatiwo paramende ine basa rakawanda sezvo paine mabhiri akawanda anoda kupasiswa mamwe mabhiri anotarisirwa kuzewa muparamende anosanganisira Zimbabwe Human Rights Bill, Zinwa Act, Water Act, Agricultural Resources, Mines and Minerals Amendment Bill Criminal Law Codification Amendment Bill, Public Interest Disclosure Bill, ne Sugar Act, iyo inechinangwa chekuti nzimbe dzitorwe sechirimwa chakakosha. Vamunangagwa vati upfumi hwenyika huri kukura, uye nyika iri kuita zvakanaka munyaya dzayo dzekuhidzana nedzimwe nyika, vachiti Zimbabwe inogona kuita zviri nani, dai isina kutemerwa zvirango zveupfumi. Nengo dzeparamende kubva kumapato akasiyana, dzatambira mashoko avamunangagwa dzichiita muonero wakasiyana. Muumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda IBT vati vamunangagwa vatadza kutaura mashoko anobatanidza nyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika
tiri kuti isu hatikwanisi kutaura nezvenyika topa state of the nation address tisingataure nezvenyika yacho nyika haina kubatana nyika ine mavanga nyika ine violence nyika ine kutukana Taifa, state of the nation yaifana kuadressa kutukana ikokoko the social fabric of the country and rebuilding the moral fabric of the country
Mutungamiri webato reMDCT Senator Douglas Monzora vati vanowirana vamunangagwa kuti pasave nemhirizhonga apo nyika inoenda kusarudzo gore rinouya Asi vakati hazvifaniri kuperera mukutaura chete.
Tiri kuti isu kana taakuenda kumaelections hatifaniri kuona mamwe mapati achishandisa nyaya yechikafu, nyaya yembeu, nyaya yefertilizer, senyaya yechekuita nezvematongerwo enyika. Tiri kuvimba zvakare kuti pachauya mutemo wekuwandudzwa kwesarudzo, tichaona kuchiuya nyaya yokuti vanhu vari kudiaspora vanofanira kunge vachikwanisa kuvhota. Uyezve kuwandudzwa kukurudzwa kwe Zimbabwe Election Commission kuti inge iri independent yakasununguka isika kontrolwe nemamwe ma political parties.
Mumiriri weNorton vatemba muliswa avo vakazvimirira vati semugariro mashoko avamunangagwa akanaka chose asi haabatsiri kana makurukota avo akaramba asingakoshese paramende.
Parliament, taneta ole ma ministers wasingawe wachipindula chini question time abawe abakoshe sebasa wakaipwa na president saka president wangu wataura kasi ndiani chaita follow up zunzwezo za wataura isu tichuona hizo zofuti kune nyazi corruption za wasina kunyanyo so taura awana kusimbisa corruption inezo kadaru uchiti lukitu ya Zack Bill ya pange chipinda
vano kokera nengo ze ZANU PF National Assembly vapu praito garepi vano mirira Gutu South vatenda vamunangagwa nemashoko avo vakati zvasarira paramende kuti igadzire mitemo inodiwa nehurumende.
Isu separamende zvakuda kuti tinoshanda kuti tigadzire mitemo iyoyo inoita kuti hurumende ifambire mberi nedevelopment yakaisvonaka yairi kuita seyatiri kuona panyumba yamene pano.
Vamunangagwa vavhura gore rekupedzisira reparamende kumuzinda wayo mutsva wakavakwa neChina vachiti zvinoratidza ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vamunzora vati muzinda uyu wakanaka chose uye zvakakoshawo kuti paramende ive nemuzinda wayo sezvo yange isina chivakwa chayo.
Vanhu vangada kuziva kuti kwemakore ese aya paramende yanga ichiroja building ye parliament iripo haizi yedu I building ye Anglican Church saka kwemakore anosvika almost 40 takati chilo jatiri state parliament asi tane muzinda wedu we parliament muzinda wakavakwa zvakanaka zvikuru.
Izvi zvatsigirwawo nemiriri wechegutu West vaDixon Nduna veZANU PF.
Uyu unotoshamisa wakanaka wakatsvinda unoratidza kuti wakavakiwa chaizvo paumamhari nepaukangara hwapakatosimba chaizvo.
Muzinda mutsva weparamende unokosha mazana maviri emadhora ekuamerica wakavakwa sechipo nenyika yechina uye wakakura zvekuti nhengo dzese dzeparamende dzinokwana kugara dzisina kumanikidzana sezvadziri kuita pari zvino. Nhengo imwe neimwe yeparamende ichange iine hofisi yayo pamuzinda uyu uyo usati wavhurwa zviri pamutemo sezvo pachine basa riri kupedziswa pamuzinda uyu. Mangwana gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachaparura budget regore rinouya pamuzinda uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhu vana vakawanikwa vakafa nezuro mumugwagwa weHarare Nyamapanda pasuwe pass kumudzi. Mumashoko kuvatori venhau mapurisa anoti ongororo yavakaita inoratidza kuti vanhu ava vanogona kunge vari zvizvarwa zvedzimwe nyika vainge vakawigwa mumotokari mushure mekupinzwa munyika zvisiri pamutemo vachibva vatadza kufema zvakapa kuti vafe. Mitumbi yavo yakabva yakandwa musango. Mapurisa anoti akumbira rubatsiro kubva kusangano remapurisa pasi rose reInterpol. Mapurisa anotiwo akasunga vamwe vanhu vaitengesa zvinodhaka zvisingabvumidzwe kana kuti cocaine nemusi wemuvhuro. Vakasungwa ava vanoti Honest Shumba, Allen Shumba nechimwe chizvarwa chekunze Stanley Eze. Vakasungirwa kunzvimbo yekusasana kana kuti lodge muna David Morgan Crescent kuAvondale. Cocaine iyi yaive mari inodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere kana kuti 5.8 million emadhora emunyika. Tochimbotarisa imwe nyaya yanga iri kumatare. Vajobdare Ranyima zvakare vajobsikala vanova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC mukana wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kunyatsime. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Vashitura mutongo wavo, mutongi wedare, muzvare tafadzwa miti, vati hapana chachinja panyaya vasikala, chinokodzera kuti vapiwe mukana wekutongo vachibva kumba kwavo, panyaya vari kupomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti vasikala, vane imwe nyaya yavari kupomerwa yakadai, yavakapara muna 2020, pavanonzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati, musi wa 31 Chikunguru, muzvare miti. Vati uyu ndiwo musiyano uripo pakati pavasikala nevamwe gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitunguza North Mparamende vaGodfrey Stole avo vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutongi wedare vati vasikala munhu akasungwa kakawanda zvichireva kuti munhu anogara achipara mhosva, vakati kuvaburitsa muusungwa kunokanganisa kuchengetedzeka kweveruzhinji. Rimwe remagweta avasikala vaFred Masarirevhu vati havana kufara nemutongi wedare vachiti mutongi wedare ati vasikala vakabvuma kuti vakapara mhosva yavari kupomerwa asi ivo vari kuramba mhosva iyi.
Tinoona kuti umbowo hwaida kushandiswa nevachuchisi pakupomera mhosva hwakauya, bowo hausi kuratidza kana kuti hausi kuwirirana nemapepa avakange vauya nawo kekutanga akaitwa kuti vasikala vangange vachisungwa. Saka
vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere avo vanga varipowo patorwa mutongo uyu vati mutongo wanhasi unoratidza kuti bato reZANUPF riri kutya kukundwa nebato ravo musarudzo dzegore rinouya.
Tinoziya tose kuti constitution inotaura kuti munhu wese asati atemerwa mhosva anofanira kutongwa achibva kumba kana kuti bail, chinhu chekuti ikodzero yemunhu wese inopiwa muconstitution. Isu tiri kutoziva kuti nyaya yekuti ZANUPF iri kutya CCC nesarudzo dziri kuuya, ndosaka vari kuedza kuchityisidzira vanhu vachivhara kwamajob vachifunga kuti pamwe vanhu vanozoora mwoyo. Manje vanhu vari kutosimba zvakanyanya, CCC iri kukura kunyangwe kunyatsime kwacho nekuchitungwiza. CCC iri yatekeshera kwe saka isu takangomirira 2023 chatinoziva ndechekuti vachamisa vakapinda vachitungamirira nyika vanhu havachazosungwa vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika. Saka
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa mugwadi vati handi chokwadi.
Saka chinozoshamisa chii muna 2023 chokuti kwanzi sarudzo dzikaitwa vasi jobs kana ari muusungwa opposition inodyiwa zvadzaitwa ari panzi yakahwina here.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakataura wongo vapfupi yadarika kuti munhu anomira mudare nemhosva dzaanenge achipomerwa zvisinei kuti abuda mbamani. Vasikala avo vasvitsa mazuva zana nemakumi matanhatu nemaviri vari muusungwa nhasi vakatarisirwa kutanga kutongwa mangwana panyaya iyi. Vakatarisirwawo kupiwa mutongo nechishanu pachikumbiro chavakasvitsa kudare nezuro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pane imwe mhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura vakaisa pamadande mutande akawanda mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Asi vanoti pavanonzi vakaita izvi vainge vatove muusungwa. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe iri kuenderera mberi nekuedza kutsvaga nyika dzemuAfrica dzekushanda nadzo pakuvaka dura renhoroondo yehondo yeChimurenga kana kuti Museum of African Liberation. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika nebato reZANUPF Emmerson Mnangagwa svondo rino vakatuma munyorano nane zvekudyidzana nedzimwe nyika mubato ravo vasimbara semubengegwi kuti vanoita musangano nemutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi. Mumusangano uyu vamubengegwe vakaudza vamasise kuti Zimbabwe yaisaparuti 1 acre kuti vake dura kana kuti museum inenge iine nerondo yezvayakaita kubatsira dzimwe nyika dzaigwira zvisununguko muAfrica. Bepa Naurel Herald rinoti vamasise vakaratidza kufara nezvakataurwa nehurumende izvi. Botswana yave pansi peBritain kana kuti British Protectorate, haina kutora zvombo kurwisa Britain asi yakawana kuzvitonga kuzere muna 1965 kuburikidza nekutaurirana pasina kudeuka kweropa. Kuvakwa kwedura iri kuri kutsigirwa nesangano reInstitute of African Knowledge iro rine basa rekutsvaga rutsigiro kubva kuvatungamiri vedzimwe nyika nemari. vanona nezvekuburitswa kumashoko kumusangano renyanzvi muAfrica reInstitute of African Knowledge vaJoseph Kani vakatenda kuti Botswana akapiwa chikamu chemunda pamuzinda uyu ucharatidza norondo yerusununguko rwaAfrica uyo uri muHarare.
Pane zvakaitika zvakawanda, vanhu vakafa, vamwe vakakuvara, vamwe vakatsakatika. Saka nyaya iyo inofanira kugara ichingochengetwa kuti vanhu tigare tichingoziva kwatakabva. Zvakafanana nevanhu isu tinopembedza mitupo yedu, handiti kuti ndinoyera soko, ndinoyera nzou, ndinoyera mbizi, handiti ka inyaya yekuti munhu anenge achiedza kucherechedza dzinza rake kwaakabva nerudzi rwake. Saka isusu tiri kuti vose Museum of African Liberation ngatichengetedzei ruzivo rwedu, ngatichengetedzeiwo nhoroondo yedu senyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica.
Vati nzvimbo iyi inotarisirwa kuisa zvino kubva kunyika dzese dzemuAfrica dzakarwa hondo yerusununguko nedzimwe dzakabatsira nemari, mazano nedzimwe dzakaita seBotswana. Pari zvino inonzi yava kwakusvika pazvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% uye inotarisirwa kupedza kuva kwamuna 2024.
Zvinoreva kuti Museum of African Liberation sekurongwa kwayakaitwa kuchikonzero chekuti Museum of African Liberation ivakwe ndeyekuti tiunganidze tichicherechedza mabasa akasiyana-siyana akabatwa nenyika dzakasiyana-siyana mukusunungura kwenyika dzakasiyana dzemuAfrica. Botswana iyo pachayo yakabatsira nyika dzakawanda kuwana rusununguko rwadzo. Mukatarisa tomboenza semuenzaniso Zimbabwe, maZimbabwenzi aiwana pekugara vachikafu nevanhu vekuBotswana. Botswana chakashanda basa rekutraina mavaizodzoka muZimbabwe vorwahondo. Saka inyewei Botswana itorimo munhoroondo yerusununguko rweAfrica.
Gurukota anozekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana, Dr. Lemogang Kwape vaudza Studio 7 Parunane vari muGaborone muBotswana kuti danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rinotendwa samane, sezvo kunyange Botswana isina kurwa hondo yerusununguko yakabatsirawo dzimwe nyika dzemuAfrica panguva yekurwisana neuzvanyiriri.
Isu seBotswana hatina kubata gidi tichibatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere, asi takachengeta varwi vehondo yechimurenga chekutanga nechechipiri vakawanda munyika medu. Naizvozvo zvinofadza kwazvo kunzwa kuti Zimbabwe yaona zvakakodzera kutipa munda pamuzinda weMuseum of Africa Liberation apo pachamisa mufananidzo wemutungamiri wekutanga wenyika ino vaSerese Khama.
Tinochengetedza nhoroondo yenyika kana kuti Department of National Archives and Heritage muBotswana vasiye pambiri Skosana vati urongwa uhu unobatsira kusimudzira kushanyirwa kwenyika.
Vakwa kwemuseum iyoyi kuchavandudza mararamiro evakati wandei, uyezve kana ndichiti kuchavandudza mararamiro akati evakati wandei ndinoreva job creation, which is employment creation as well. Tabva ipapo ichabatsiridza nyika yedu kuti vanobva kunze vachizobvakacha vachiuya munyika medu vachagona zvakare kunza iyo mari yatinoti yekunze foreign currency.
Vambenge kuyi vakatodura iri rakakosha mukucheketedza nhoroondo yekurwira rusununguko muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shinge Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zvuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280,000 vamanikidzwa kuenda muupoteri nechikwata chakapandukira hurumende cheM23 muDRC. Izvi zvaitika kubva muna kurume zvatanga chikwata ichi kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvakasimba. United Nations inoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu kana kuti 5.3 million vamanikidzwa kuenda muupoteri muDRC nekuda kwehondo iyi. DRC inoti Rwanda ndiyo iri kutsigira vapanduki ava, asi Rwanda iri kuramba izvi. Vanhu vatanhatu vakaurayiwa nezuro mudunhu reVirginia muAmerica muchitoro cheWalmart, mapurisa achiti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akapfuura vanhu ava akabva awanikwawo akafa muchitoro ichi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMinnesota muAmerica, Reverend Rebecca Makai, vanoti ivo nemhuri yavo vachange vachipemberera zuva reThanksgiving mangwana nekudya zvinonaka nekubatana semhuri. Vanoti zuva iri rakakosha sezvo riri zuva rekutenda Mwari nezvavanenge vakaitira mhuri yavo. Vanoti mhuri yavo yave kukoshesa zuva iri zvikuru nekuti ndiro zuva ravanotura mafemo vachiyanana nekutenda Mwari. America ine zororo reThanksgiving mangwana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 naReverend Makai nezvenyaya iyi.
Tinodawo kutenda nekuda kweThanksgiving holiday yako. Vana veZimbabwe tinoti chinhu chatakasangana nacho muno hachisi chinhu chatakanga tichicerebrata munyika yeZimbabwe, asi takauya muno tikasangana neholiday yakadai yekuti vanopemberera nekutenda maropafadzo egore kukohwa nekuchengetwa sevana veZimbabwe takasvika kuzvitambira chinhu chakanaka.
Pazuva iri mune muchiitei semhuri?
Takatopindawo mazviri tinotongoungana semhuri tinenge tichitaura nemiromo tichitendana kutenda mumwe noumwe, mufaro, kuchengetwa, acknowledging zvakaitika, tichibvuma kuti aiwa tinoda kukutenda mudikani wangu, tichiexpressa zviri pamwoyo pedu nekudzidza kutendana. Chinhu chatakadzidza munyika muno ende chinhu chakanaka kungopembererawo kuchengetwa nyasha, tsitsi dzakaitika, divine favor yaMwari ndozvatinenge tichiita. Tinoti wana mukana ini semhuri yangu simawana mukana wekugara pasi wekungotaura musi uyu.
Pamusi uyu tinoona zvakare sevemuno vanenge vachitoita kunge yakadai seChristmas yatinoti Christmas yekuZimbabwe iyaiya. Imi tinoona kuti muri pasta zvakare, munotaura here nemhuri yenyu yekereke pazuva iri?
Hongu, tinotosumudzawo vhangeri yekutenda semusi wesvondo. Takange tine vhangeri rakaburuka rekuti munhu ngaadzidze kutenda zvinhu zvisati zvaitika. Kana zvaitika ingovaone hunhu kutenda kune upenyu hwemunhu semukristu kuti unofanira kuva munhu anotenda. Mwari anotiitira zvakawanda, anotibatsira zvinhu zvisati zvaitika. Zvinhu nyange zvaitika tinoziva kuti Mwari anotiitira. Saka munhu ukadzidza muupenyu hwako kuva neupenyu hwekutenda unova munhu anofara. Vazhinji vedu zvechokwadi hatigone kutenda kuti vazviita chinhu chakaomera vanhu kuti vataure dzimwe nguva wedhi iroro. Zvinoita sekunge ishoko rakareruka semazasva, harizi soko rakareruka kudzidza kuti mazviita. Isu muchivanhu mege takadzidziswa kuti unofanirwa kuti kunyange usati wadya sadza wakagara pasi rabikwa noumwe munhu, unoombera maoko kutenda usati watombotanga kudya sadza rachoni. Vazopedza kudya waguta wotendazve. Saka kutenda chakanaka. Ndisati ndachibata asi ndichiziva kuti chiriko, ndozotenda zvakare ndachibata ndagutsikana nacho. Saka kutenda tinodzidzisa ungano kudzidza mweya wokutenda Mwari.
Avo vanga vari Reverend Rebecca Makai vachitaura naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngati batanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup.
Makwikwi e World Cup aya ari kuenderera mberi uye iko zvino pane mutambo pakati pe Spain ne Costa Rica. Spain ine 4, Costa Rica 0. Munemwe mutambo watambwa Japan yarova iyo Germany 2-1. Morocco yaita mangange 0-0 ne Croatia. Izvi zvasiya vatsigiri venhabvu vekuAfrica vazhinji vachizvibvunza kuti zvikwata zvishanu zvinobva kuAfrica zvichakwanisa kuenderera mberi here mumakwikwi aya, sezvo zvikwata zvakaita seMorocco neTunisia zvangokwanisa kuita mangange, ukuwo Senegal yakarohwa. Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe anoti ake ane chivimbo chekuti zvikwata zvekuAfrica zvinokwanisa kuenderera mberi kubva kumagroup stages. Ngatidzwe hurukuro yaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tinoona kuti zvese zvakatamba mushe ukatarisa Senegal yakazokoesa kwasara 6 minutes ndopataona kuti yakakoesa 2 goals, asi yaigona kuti ngechi chiwanawo punti pamutoro, and tinoona kuti yakarohwa netimu tikati maybe ndo timu yakatarisirwa kuti nge ichipedzisira iri pamusoro peloko Netherlands. Saka iye zvino vanofanira kuti vange vachizama kuti varove kata vanogona kuwana 3 points ipapo vozotamba neEcuador. PaEcuador ipapo vakatraya kuti vawane points vanogona kunge vachienda kunext round. Vakarohwa zvavo nechikwata cheNetherlands, asi vakatraya zvikuru zvokuti tinotarisira kuti vachaimprova, especially tichitarisa kuti vakatamba apa vasina mutambi wavo mukuru saGermany, iye akakuwara. Saka nemaichiro nekuona kwangu vakatamba mushe chaizvo zvokuti vanogona kuti kana vakarohwa kata otwa neEcuador vanogona kuti vange vachienderera mberi.
Tombotarisa mitambo yeTunisia neMorocco, munoona sei kutamba kwavakaita?
Tunisia tinoona kuti yakaita mushe kuti inge ichikwanisa kudzowa neDenmark 0-0. Kazhinji kazhinji maAfrican countries anowanzorova pakutanga ipapo, asi vakaita mushe kuti vange vachiwana point. Iyezve mumwe mutambo wavo wakati womei ndoweFrance, asi vanogona kuti vange vachimiramira paAustralia apa. Tiona kuti Australia yakarova neFrance 4-1, saka vanogona kuti vange vachitraya zvavo kuti vamiramire ipapo vachizotamba neAustralia. Tikuona parezvino vari pasecond paloke ipapo, saka takatarisira kuti vange vachienderera mberi vevachiita mushe. Uyezve Morocco yaita mushe kuti inge ichikwanisa kuwana point kune Croatia apa dzatamba 0-0, asi kune Belgium pagroup yavo ipapo, iyoyo group F. Saka paBelgium zvinogona kuti zvinge zvakati omei kuMorocco kuti inge ichiwina, asi paCanada inogona kuti iwine chaizvo. Saka matimu awa matatu ekuAfrica anogona kuti angatiita mushe pamagrupu avo iwa.
Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi, apo tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yemakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sazvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatora mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kuparamende itsva yakavakirwa Zimbabwe neChina. Dare Ronyima zvakare vaJob Scala, mumiriri weZengeza West mudare reparamende, mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokuonika eni mfaru ndinu enyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Tukusia emina Keina Saidi munaude isindebele.